Ichokwadi, gurukotare zvematunhu vajulai moyo vakagadzira komiti kuti uye kusiti of Gweru kuzotarisa mashandiro atiri kuita nezvinetso zvatinazvo nemasucces atinawo. Saka isu seGweru nyanyanya nini sameya hatina chatinovanza, hatina chatinoti takakanganisa sekanzuru. Saka tinovagamuchira kuti vauye vaite basa ravo. Kana vachingouya vachiziva kuti vanoda kutarisa zvinhu zvinoita kuti guta rifambire mberi, tinovagamuchira nemaoko ose kuti vaite investigation yavo, because hatina chatinovanza.
Vamakombe, makaudzwa here zviri pamutemo negurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo kuti kanzuru yenyu yaakuferefetwa?
Hongu, ndakaudzwa ruviri. Kekutanga ndakaudzwa verbally, ndaenda kunoona vaJulai Moyo mushure mekunge ndasuspenda town clerk, nokuti vanga vandinyorera tsamba vachida kunzwa kuti zvakafamba sei, chii chaitika kundisvike pakutora chidanho ichocho. So ndakaenda kuofisi kwavo ndikavaudza zvakaita kuti ndisvike padanho rokususpenda town clerk, ndokubva vandiudza kuti vachagadzirawo komiti ichauya kuzoongorora mashandiro zviri kuitwa City of Gweru, nekutarisawo zvakare kuti decision yamatora iyi ichadzosera basa kumashure here rekuti vanhu vawane service kana kuti zvakangonaka. Ndikati ini handina problem nazvo, nokuti zvakangofananawo nesu sekanzuru. Kana mumwe wemushandi wedu kana kuti vashandi vedu tikaona kuti havasi kufambisa basa sezvatinofungidzira kuti ndo zviri right, tine kodzero yekuitawo investigate the same way yatakangoitawo pana town clerk. Ndakavati handina kana problem nazvo, timu yamoda kutumira kuzoita mainvestigations ngaiuye. Thereafter ndakazonyoregwa tsamba yakauya ichiti timu yazosetwa ine vanhu vari kuuya kuzoferefeta nekuona zvinofanira kunge zvichiitwa, ine materms of references ezvavanoda kutarisira kubva kwatiri nemastakeholders ese muGweru. Saka timu iyoyo yakasvika, ndaifanira kunge ndasangana nayo, ndakasangana nayo nezuro. Pane chikonzero chekunezuro ndanga ndiri muhearing yatown clerk, handakwanisa kuwana mukana. So takazoita mamwe maarrangements ekuti ndichasangana navo mangwana na10 o'clock ndichinzwa zvavanotaura nezvavanoda kuvhunza, asi tsamba ndinayo yandakatumirwa naminista kuti vatumira komiti yeinquiry.
Vatereri panguva ino ndichitaura nemi kudai vangadewo kuziva kuti imi sekanzuru chii chakapa chaizvo kuti mumise basa munyori weguta amai Elizabeth Gwatipedza basa?
Zvakaoma. Guta reGweru rine machallenges akawanda. Kune vanonzwa vanotoziva kuti tine dambudziko remvura, tine dambudziko remigwagwa, tine dambudziko remarobot chaiwo. We are the third largest city muZimbabwe, hamuna kana robot rinoshanda. Hatina kana chinonzi street light. Pamusoro pezo takaita typhoid outbreak gore rakapera. Tisati tatomboyira patakarasikirwa nevanhu vanosvika 12 nevanhu vakawanda vakapinda muchipatara, tisati tatombosvika pakuti tapora kubva kumarwadzo ekurasikirwa nehama dzedu, tapinda futi mudambudziko rekushaya mvura. Not because mvura tichishaiwa nedambudziko rokuti kuda hatina bedzi, asi nokuti pane nyaya yeincompetence, kusagona kushanda, kusagona kuronga kuti basa torifambisa sei. So naizvozvo town clerk ndiye munhu anofanira kunge achiva accountable kurana kanzuru yedu. So the town clerk has failed us. Ndosaka ndakamususpenda because of gross incompetence. Kana tichiti gross incompetence, kuratidza kuti zvinhu zvakatodhakwa, hapana kana chinofamba. So hatidi kuisa vanhu veGweru zvakare mune chimwe chikamu chetyphoid kana chekholera nokudawo kuti mumwe munhu haasi kukwanisa basa kana kuti haagoni kusupervisa vanhu vanofanira kunge vachisupervisa kuti vaite basa rekuti vanhu vaona maservices avo.
Makavapawo here mukana amai Gwatipedza wekuti vazvidzivirire pane zvamuri kuvapomera?
Nyaya yeservice delivery haina kutanga nhasi. Muna January gore rino richitanga taona kuti zvinhu zviri kuramba zvichidzokera mashure, vanhu vachitambura kuwana mvura. Takavati tinoda kuti mutiudze kuti muchaita sei nedambudziko iri. Tikavapa mazuva anosvika 90 days ari muresolution kuti tinoda kuti mutiudze kuti muchaita sei. After 90 days havana kana kutomboradza kuti vane plan vakanyarara. Tikati isusu sekanzuru ngatifomei a committee of inquiry kutione kuti chii chiri kumboita kuti tichaiwe service. Committee of inquiry yakagara pasi yaisanganisira ma residents, yaisanganisirawo ma stakeholders nema councillors, inova iri pamutemo section 100 of the Urban Councils Act kuti sekanzuru tinogona kugadzira committee ye inquiry kuti asa kuti chii chanetsa muguta kuti mvura isaiki, chii chanetsa muguta kuti maroads asagadzigwa, chii chanetsa muguta kuti masuwa kana achinga abloka anoita 14 days asina kuatendwa, chii chiri kuitika kuti pamvura yatikupomba yose most of it 60% of it iri kurasika ichingobvajuka pasina zvinogadzikwa. So takaita committee iyoyo, committee yakabudisa zvakawanda, ikabudisa document rakauya kukanzuru tikariadopta rine marecommendations ekuti conclave itai izvi neizvi neizvi neizvi. That was sometime in July. Kubva July kusvika musi wandakava suspenda havana kana kuita chimwe chete sezvatakataura sekanzuru. Tiri kuona kuti tikuramba tichingoenda mukushayiwa maservices ende isusu semacouncillors sekanzuru takapuwa mukana wekurana seat of gweru nemaresidents. So naizvozvo hatigoni kuramba takanyarara maresidents achicomplaina, maresidents asingawani service, we had to act. And that ndosaka takazosvika pakuti chimbomirai chimboongorora zviripo izvi zvamuri kukonewa, kana tapedza kuzviongorora, kana taona kuti hamuna mhosva munodzoka henyu, kana taona kuti mune mhosva tinenge tidzotangira ipapo tichinda mberi.
Meya, tiri kudawo kunzwawo kwamuri kuti committee yakaumbwa negurukota rezvekutongwa kwematunhu munoionawo sei takatarisa munyaya dzezvematongerwo enyika?
Chinhu chekutanga ndechekuti committee sekutaura kwandaita hatina problem nekuti iuye iite ma investigations avo, provided it's not political, provided iri kuya in good faith kuda kutarisa kuti zvinhu zvakamira sei mugwero. But I was thinking kuti gurukota ringadai ramira tapedza process yedu yehearing yaconclave then ivochiuya. Now taane challenge yekuti taane maparallel hearings ari kuitwa ekuti ivo vaunzawo committee panguva yatiri kuitawo mahearing zvakare aconclave, ndo paita problem ipapo. Zvaakuita sokuti zvinoda kuzokanganisa hearing yatanga tagara tichiita. And the minister vakandirimbisa vachiti endererai mberi nekuita due process yenyu, isu tatumirawo committee yedu. So ndo nyaya inongoripo sekutaura kwandaita kuti nezuro ndaifanira kunge ndakasangana necommittee asi ndakatadza kusangana naye nekuti ndaa ndiri muhearing yatown clerk. So you can now see kuti panobva patoita problem. Chida nemusi wemande zvakare panogona kunge pachidiwa umwe councillor kuti ataure necommittee iye achidiwa zvakare muhearing yatown clerk. Panobva hazvizonyatsofamba zvakanaka. Even if the intention was good, but I think the timing yekuti patikuitawo hearing obva pauyawo this committee hazvina kunyatsomira zvakanaka. But sekanzuru and sevanhu varoziva kuti tiri kurwana zvinhu tiri pamutemo, nekuti tinoshandisa mutemo pakurwana kanzuru yedu, hatina kana chatinotya kana chokuviga kuti vauye kuzoongorora zvavanofunga kuti zvinogona kubatsira kuti kanzuru yedu ienderere mberi.
Iwo ukama hwenyu nehurumende hwakamira sei seyekanzuru yegweru?
Ndinoda kuti nditaure kuti sekanzuru yegweru tine rubatsiro rwakakosha rwatakapuwa nehurumende. Sekutaura kwandaita kuti takasvika pane imwe nguva yekuti guta ranga rasara nemvura yemwedzi mitatu chete. Apa town clerk vedu vasingatauri kuti hatichina mvura madhamu, ndokuzongotimukira votiudza kuti tasarigwa nemwedzi mitatu kuti tinge tichikwanisa kupa vanhu mvura kuti tipedze problem iyoyo. Tine rimwe dhamu redu asi harina kana equipment, rinoda $6 million, and segweru there was no way we can get $6 million. Saka takapinda muproblem and we had to approach government through the minister of local government vamoyo. Vakatibatsira sehurumende kutipa loan. I have to make it clear, takapuwa loan yekuti tikwanise kutenga mapamu. Tikatenga mapamu nemutengo wakanga uri nani nekuti hatina kuzoenda kutenda, takaita direct purchase tikatenga mapamu sedu iwayo $450,000. Takabatsirwa zvikuru, mapamps iwayo akafitiwa, mvura taakutora kubva kuvamapongogwe. Saka ndinoti ukama ihwohwo hwakatinakira seguta nokuti basa redu nderekupa service kuvanhu, hurumende ichititsigirawo because ibasa rayo kutitsigirawo zvakare patinenge taita machallenges especially asiri ekuda kwedu isusu asi ekudawo kwekuti kune zvakawanda zvinenge zvaitika. Saka ukama ihwohwo huri right, hwakatibatsira kuti tikwanise kuaveta challenge yemvura yatanga tasangana nayo.